nyika yeSouth Africa inofanira kukurumidza kutora matano ekuchengetedza mitemo kuti mapurisa aite basa sebasa nekuti dambudziko guru nderekuti mhirizhonga dzese idzi dziri kuitwa pasina basa remapurisa rinoonekwa rinobatika kureva kuti nharadada dzinoramba dzichifunga kuti zvavanoita izvi hazvina mutemo uchavabata ndodambudziko guru riri muSouth Africa.
Munoona here South Africa pachayo senyika iine chido chekugadzirisa dambudziko iri?
Hazvisi kuratidza patsvagurudzo yatiri kuita, hazvisi kuratidza kuti South Africa senyika ine chido, uyezve utungamiri hweSouth Africa hausi kumira pachokwadi kutaura zviri pachena nyaya yekuchengetedzwa kwevanhu. Zvinoita sekuti vanenge vachiruma vachifuridzira vachiasa vanotsigira zvakaipa kuti zviitwe. Ndokusaka isu tiri kukurudzira nyika yeSouth Africa kuti vabude pachena vataure kuti ko chii chinofanira kuti chiitwe, kwete kuramba vakanyarara vanhu vachiparadzwa, upfumi huchiparadzwa.
Ko pane zvingaitwe here nhai vamabvinga nenyika dzemusadak kanawo Africa yose mukuona kuti zvizvarwa zvisiri zvemuSouth Africa zvirimo zviri kushungurudzwa zvachengetedzerwa kodzero yazvo munyika iyi?
Hongu, zviripo zvakawanda zvinogona kuitwa, uyezve tinoda kuti tipe kutenda kuti tatoona kuti nyika yeZambia yakatotanga kutotaura pachena kuti ikumbire kuti zvizvarwa zvayo zviri muAfrica zvichengetedzwe. Nyika yeMalawi yakataurawo, dzimwewo nyika sana Zimbabwe dzinofanira kuti dzitaure kuti vanhu vadzo vari muSouth Africa vachengetedzeke. Dziudze South Africa kuti hazvina kunaka kuti kana vanhu vakaenda muSouth Africa vanga vasina kugadzikana vachitya kupondwa. South Africa ine basa rekuchengetedza. Zvakarezve sangano reSADC, Southern African Development Community, rinofanira kumira richisimbisa kuSouth Africa kuti zviri kuitika muSouth Africa hazvifani kuti zvirambe zvichienda mberi, nekuti tinogona kuzoona kuti panozoita kumukirana kwenyika. Vari vemuSouth Africa vakazobuda kunze vosangana nezvinovawana, nekuti South Africa haisi kubata zvakanaka vanhu vanenge vachibva kunze vari muSouth Africa.
Pasi pemitemo yemuAfrica vamabvinga, pane mukana here wekuti vari kushungurudzwa muSouth Africa vangakwanise kuendesa hurumende yeSouth Africa kumatare?
Hongu, kwazvo kwazvo hatinoziva kuti SADC tribunal haichisiko yakapfanyangurwa panguva yenyaya dzekuZimbabwe, asi kuAfrican Commission on Human and People's Rights inogara kuBanjul kuGambia, nyika dzemuAfrica dzinogona kuendesa nyaya iyoyo kuti itambwe ikoko. Asi zvakare ngatikozivai kuti chero imo muSouth Africa machona mune mitemo yakaringana yekuchengetedza vanhu vese vanenge vari muSouth Africa. Dambudziko ratinaro nderekuti mitemo iyi haisi kutevedzwa, haisi kuremekedzwa. Mapurisa anenge akatsveta maoko vanhu vachipondwa, vakatarisa vasingasungi vanhu kana kuti vasingamisi mhirizhonga. Dzimwe nguva panyaya yakaita yevatyairi vemotokari hombe vemagonyeti, taitoona kuti mapurisa aitoshanda vese muSouth Africa vaiti veATDF vachidzivisa vatyairi vekune dzimwe nyika, kureva kuti mhosva dziri kuparwa, mitemo iripo, matare aripo. Iko zvino tinoziva kuti musi wemuvhuro kudare redzimhosva rekupita Maritzburg High Court kunenge kuine nyaya yekuti vemasangano anoshanda nevatyairi vari kukumbira kuti veATDF nevamwe vari kukodzera mhirizhonga varege zvekutai zvokuezvo kuti mapurisa asunge vanhu. Asi hazvisi kuitika. So ngati tinofanira kuti tizive kuti nyaya iripo ndeyekuti mitemo iripo kungoti chete pari zvino haisi kuremekedzwa. Utungamiri hweSouth Africa hausi kusairira nesimba kuti mitemo iyi izadziswe, mapurisa aite basa sebasa.